chinonzi Moper Church Maintenance of Peace and Order. Ndo chimutemo chakaora chitori worse than mutemo weposa kana kuti Loma Law and Order Maintenance Act. Mukatarisa chekutanga chinotobvisa dzimwe nzvimbo. Pane dzimwe nzvimbo dzekutonza mutoita mademonstration. Vanoziva Harare Africa Unity Square inotonza haibvunzwa kuita demonstration because iri padhuze neParliament. Kupe kurotomoka ikoko. Inotaura zvezvakare chimutemo ichochechi kuti mapurisa akunzi kana pashata daidzai masoja. Saka there is militarization of policing in Zimbabwe. We don't want that. Only mapurisa ndoanoita basa rechipurisa rekuchengeta mutemo. Izvi kuda kupa excuse kuti vanhu vaurayane, hatibvumirani nazvo. Chechitatu, munhu wese akunzi famba nechitupa, ukaonekwa usina chitupa imhosva, kutadzoka munguva yana Rhodesia, nguva yana Southern Rhodesia. Chechina chinonyanyonetsa pamutemo, mutemo uyu uri kuconcentrate on law and order, whereas chinofanira kunge chichicelebratewa chichiprotectwa ikodzero yemunhu yekudemonstrator nekuratidzira nekufamba iri musection 59. So the whole mutemo wemopa chinhu chakaora.
Asi munokwanisa here kuti pavandudzwe zvinhu apa sezvo muri vashoma mudare reparamende kudai?
Mukoma Blessing tinoruma. Muri kuona marumira tiri kuita kupublic accounts committee uku. Ushoma una basa, uwanda una basa. Saka kosha is how effective are you? The public accounts committee has demonstrated that style. Rovana neva minya dzezinara. Maona kwa kurizainwa maboda achingwa achingwa. Muchaona mama reports atichapa ma reports. Ministry of Finance, my report over a reserve bank. So kuwanda, hakuna kuwanda, makawana so takaita muswa 21 tishirwisa a budget. Taka zorara kuma muswa 22 December tishirwisa a budget. Taka bisa shaka wanda shaisa diyo nirani. So kuwanda, kusiriko kunweta count. What counts is the excellence of ideas. And MDC tine excellency of ideas.